Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, mbudzi 2, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinonzwa nyaya yakakwidzwa nenhengo 14 dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reparamende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana-siyana hakuna zvakunobatsira kunyika. Vatori venhau muZimbabwe vobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ranzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nenhengo 14 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kupikisa kudzingwa kwadzo mudare reparamende navasengeso chavangu avanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court vamuna Mato Mutevedzi vati vachapa mutongo wavo panyaya iyi dare renomination court risati ragara musi wa7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi. Sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa9 zvita gore rino. Magwete enhengo dzeTripc anoti agadzirisa mapepa ari kudare achibvisa mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiriri wedare resene amai Mebo Chinomona pavanhu vakakwirirwa dare. Magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri. Gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingira ihoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi.
Nyaya dzinorerekera kuna speaker na president of the senate ya withdrawal. Kureva kuti speaker na president of the senate havana mhosva davar kunzi aita.
Mutevedzeri wemutauriri weTripc vaGift Ostalos Siziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare.
Dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because munoziva kuti by election iri kunzinofana nomination court kusvika musi wa7. Saka isuwa happy sebato nekuti court ichaita hand down this judgment before the 7th nekuti judgment ino affecta zvichaitika zvakaproclaima neZimbabwe Electoral Commission.
Vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba.
Application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurikola mamembers of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and onus yanga iri paari iye kuchataura kuti aiwa ini ndini secretary general zvamunotu haana kuratidza court kuti inini vanhu mamembers of parliament havasisiri mamembers eTripc nekuti inorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yeTripc haana kuprova zvinhu izvozvo ndonya.
Rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vanxovani Stole vati vane chivimbo chekuti vachavangu vachakunda.
We are very confident kuti achahwina because ndiye interim secretary general weTripc notozikanwa.
Vachavangu vakadzinga nhengo dzeparamende 24 pamwe nemakanzura ane chitsama. Panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapu mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare rehigh court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzeTCCC pedyo nedare iri. Nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinzi hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaPrince Dube Kosibanda vekubhinga navaFabion Munyaradzi kufa hakutizwi nekumabvukuta Fara. Asi zita ranoMatemba Sibanda wekumatebeleland south harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu. Vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira meya weguta remasvingo Muzvare Chantel Yokai Chiwara. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanoti kutengeswa kwezvicherwa pasina kuzvikwenenzvera nekuita zvigadzirwa zvakasiyana siyana hakuna zvakunobatsira nyika zvakanyanya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo gungano rechimakumi maviri nenhanhatu rezvemigodhi re26 Mining Engineering and Transport kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi, vamunangagwa vati zvicherwa zviwanikwa zvakakosha pakusimudzira upfumi hwenyika.
Zvisinei kuti zvezvicherwa chikamu chinosimudzira upfumi hwenyika nemagariro evanhu, kunyanya kuvimba nekutengesa zviwanikwa zvisina kunhadzurudzwa hakuna kwatinotisvitsa senyika. Zvidzidzo zvatinowana kubva kumamiriro ezvematongerwo enyika nezveupfumi pasi rose zvinoratidza kuti tinofanirwa kugara takangwarira kuti upfumi hwenyika yedu husakanganiswa nezvimhingamupinyi zvinombowira upfumi hwenyika pasi rose, kusanganisira kusagadzikana kwemitengo yezvicherwa nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti vanhu vemunharaunda dzinowanikwa zvicherwa vawane chiviri kubva mazviri, vakakurudzira vemakambani anoita zvezvicherwa kuti vaone kuti izvi zvaitwa.
Tinongori nenyika yeZimbabwe imwe chete chete uye zvicherwa zviwanikwa zvinopera. Nekudaro ngative vanhu vakanaka tichichengetedza zviwanikwa zvedu, tichingwarira kuyeuka zvinodiwa neveruzhinji mukurarama uye kuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Vachipindura Studio 7 pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavari kuita pakuchema-chema kweveruzhinji kuti hapana zvavanowana kubva kumakambani anoita zvezvicherwa kunyanya kwenyika yeChina, vaThomas Gono vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Mines vati sangano ravo rinokurudzira kuti makambani ose anoita zvezvicherwa ashande nevanhu vemunharaunda dzaari pamwe nekubatsira kusimudzirawo nzvimbo idzi.
Hatitauri kuti ndokuchina, ndokuamerica, ndokubritain, ndokusouth africa. Kwatiri vese mainvestors kuridziro yatinopa ndekuti vanofanira kuita vachicherechedza mitemo yenyika nemitemo yekwavanogara. Zvinotosanganidzira vana chifi nana sabhuku vanotogara pasachiita zvichimu zvavo.
Mudzidzisi wezvidzidzo zveupfumi zvepamusoro paPindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba kuti zviwanikwa zvisatengeswa kunze kwenyika zvisina kuvandudzwa.
Pamuromo chete asi ngatiwane mitemo yakasimba chaizvo inopromota beneficiation iyoyo, uye kuti mitemo iyi ngaitevedzerwe kuitira kuti pasava nemaleakages.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanotsinirawo maonero ekuti hurumende haifanirwi kungosimbira pakutaura. Zvisinei nekuti makambani akawanda ekunyika yeChina ari kusima mari yavo munyika mune zvezvicherwa, pagungano iri hapana makambani akanyanya kuwanda anobva kunyika iyi. Makambani anosanganisira anoita zvemigodhi anosvika 1,561 ari kupinda mumusangano uyu mamwe achiratidza zvigadzirwa zvavo. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvezvicherwa vaSoda Jemu nevamwe vakuru vakuru vehurumende vange vari pachiitiko ichi. Gungano reMine Entra iri iro rakatanga nezuro uye rinopera mangwana rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo dzaive munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Muganhu weRafa uyo uri pakati peEgypt neGaza wavhurwa neEgypt kwezuva repiri nhasi. Vakuru vevashandi pamuganhu wemuPalestine vachizivisa kuti vanhu vanosvika mazana mana kana kuti 400 vekune dzimwe nyika vane magwaro ekufambisa vabuda muGaza vachipinda muEgypt. Vazivisa zvakare kuti vanhu vakakuvara vari zvizvarwa zvemuPalestine vanosvika 60 vabvumidzwawo nhasi kupfuura pamuganhu weRafa vachipindawo muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo yeIsrael neHamas vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti 7,700. Israel inoti vanhu vashaya munyika iyi vanodarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno maAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yekuIsrael neHamas iri kuienderera mberi ichinge ichiratidza kuti ichange ichivhiringa zvinhu, nokuti katarisa isu zvazviri kuita ndezvokuti kurwisa kuri kuita Israel Hamas, Hamas ichirwisavo, zviri kuita kuti dzimwe nyika dziri mudunhu iroro reMiddle East dzinosapota Hamas dziri kukutidzira kuti dzinge dzichijoinavo hondo iyi.
Mungati imi nyika idzi ndedzipi dzinowanikwa idzo dzichidyidzana neZimbabwe?
Tinotarisa isu nyika yakaita seIran ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe, kana iyo Palestine ino ukama hwakasimba chaizvo neZimbabwe. Uku tinoona kuti nyika dzakaita sana Lebanon dzine vamo vamauto ana Hezbollah vari kutokandirana makobvu namatete neIsrael vachitombokandirana mabhambu. Kwozoitawo mahutis ari ikokoko futi mauto mamwe ari kuda kukutsirana Israel kuti inge ichitobviswa pamepu zvachose vachibatsirana neHamas. Kwozotiko Iran ina vairi kusapotawo mauto mamwe ari muSyria akatombokandira mabhambu kuIsrael. Kwozoita mamwe ari muIraqi vari kusapotwa neIran inenge inousahwira kwakakosha chaizvo chaizvo neZimbabwe kubvira makore nguva dzehondo.
Munoona kuenderera mberi kwehondo iyi ichizokanganisa sei nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe?
Kuenderera mberi kwehondo yekuchavhiringa zvinhu zveZimbabwe, mafambiro anenge achiita zvamabhizimusi zvinobva kuIraqi ikokoko, kuIran ikokoko, zvinobvawo kunana Israel, zvinobva kunana Palestine, pamwe chete nezvinobva kuZimbabwe zvichinda kunzvimbo idzodzo.
Ndeupi muenzaniso wamungapa wezvinotengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzekuMiddle East?
Muenzaniso mukuru wendingapa wezvinotengeseranwa zvinobva kunzvimbo iyoyo yeMiddle East iri kuita hondo ipeturo nedizir ratiri kutohwa kuti zviri kukwira kuZimbabwe. Kukwira kwepeturo nedizir kukwidza zvinhu zvese muZimbabwe. Saka vateereri, panzwisisei ipapo.
Vanga vari nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas vari kwakare kuOhio muAmerica. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hakuna zvizhinji zvati zvaitwa nemapurisa panyaya yekumbopambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeboka revechidiki rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vari zvakare nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore avakapambwa neZuro. Vachinyora padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chatichavepo chekutaura sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati chero zvavo vanga vari parwendo hakuna kwakanga kwamhangarwa nyaya iyi kusvika mukupera kwezuva neZuro, uye vanga vasati vanzwa kuti nyaya iyi yazosvitswa here kumapurisa nhasi, vachiti vanotozoziva zviri kuitika kana vasvika muHarare manheru anhasi.
Chiripo ndiana ndimo muHarare ndiri far away from Harare. As of yesterday, saka tisina police report. But ndingatozocheke kana ndazosvika kuHarare in about 3-4 hours kuti paitwa report here iko zvino. But to be honest, as of yesterday, panga pasina report.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare na Ivan Zininga weStudio 7. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu, Ivans weStudio 7 abata mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kanzura weward 16 muHarare vachimirira CCC vaDanford ngadzore.
Makanga ndava kuchipatara makuseni ndikaenda futi masikati nababa wacho vatosvika zvakuru kwaanogara kure kwetown.
Veruzhinji vari kuramba vachida kutsvaga kuti zvave papi, iye ari kunzwa sei pari zvino.
Mukoma ari kurwadziwa ende masembo evlad aitwa kuti mamwe acho ari kunzwa paunda South Africa but hakwanisi kutoya ino South Africa so tiri panguva yakaoma kuti munhu arape. Unoziva chipatara chemuZimbabwe achiti atipanzi South Africa zvakaitara kuti rutizo something masidhana kutiiiri but mapenzi acho iripo especially mumaoko makumbo nerimisana nemusoro maakarohwa.
Ivo mapurisa tambovabatawo tichida kunzwa kuti vane zvavari kuita here, vachitoedzawo kutasa kuti vari kutoshamisika. Hamuna kumhanara here kumapurisa nyaya iyi?
Zvekutanga ndiye kuti mapurisa vatishamisa, vanomirire kuti munhu avapondwa zviri pachena zvinoonekana munhu wese, vanomirire kumhangara. Kazhinji totoona mapurisa vachiekta vachiroidza mastatement efuni neinfomation yavanonga vana masocial media. So izvozvizvi vati because vainvolva munhu weCCC anova MP vedc havana hanya nazvo, hazitishamisi kana mapurisa anoita vamiri ari kuti vanhu vamhangare. Chido munhu akavachii iye munhu akabata pfuti, munhu akabata pfuti mudzimba dzevanhu AK-47. Mapurisa ava ndinoziva kare kare navata even setgun chaikaaeshii mapurisa anoenda kudispacha vanhu omisai kutoya paground kutsvaga munhu iye ava munhu akabata pavhidhiyo achioneka aine AK-47 onzi kurumira report iripoti iyoyi. But mapurisa ava avatishamisi zvakare because tinonziva kuti panguva yapera iyo last time wana MP mamombe kamdirasiri achindii
kunze kwezvematongerwo enyika, uyu munin'ina wenyu uyu mungatiwo kudii pamusoro pechiitiko ichochi?
Vanga vari mukoma wavatakudzwa ngadzore vari kansera webato reCCC kuward 16 muHarare vaDanford ngadzore vari parunare muHarare makare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vekuBritain nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vari kushanya muKenya, umo vaona mauto emumvura ari kuita zvidzidzo zvebasa muKenya makare achisvika kumahombekombe kwenyanza muMombasa nhasi. Muri umambo iyi yapinda muzuva retatu mukushanya kwayo muKenya, inove nyika yekumabvazuva kweAfrica. America nhasi yatemera zvimwe zvirango zvitsva kuMoscow pamusoro pehondo yeUkraine zvakanangana neremangwana remhando dzemoto, kutiza zvirango pamwe nendege isina mutyairi kana kuti drone iyo yamuka chibhebhenenga kumauto eUkraine pamwe nezvikwanisiro mukati mezvimwe zviri kuparadzwa nendege iyi. Zvirango zvitsva izvi zvatemerwa mazana evanhu pamwe nemakambani. Vatori venao muZimbabwe vabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, vachikurudzira hurumende kuti irambe ichivandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevatori venhau. Vatori venhau vashorawo kufa kwevamwe vavo muhondo iri kuitika muGaza. Pasimon Rovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Privilege Musvaniri ashora kushungurudzwa kwevatori venhau achiti muZimbabwe nyaya idzi dzichipo asi dzakadzikira. Atiwo anorwadziwa nekurayiwa kuri kuitwa vatori venhau kuGaza muhondo yeIsrael neHamas.
Zimbabwe ndeimwe nyika inombotyisa pazviitiko izvi, asi tinotenda kuti gore rino zvinenge zvakadzikira. Asi tinochema nemhuri dzevamwe vedu vaurawa mumwedzi wapfuura muhondo yeIsrael nePalestine.
Sangano reCommittee to Protect Journalists rinoti vatori venhau 33 vafa vari pabasa zvichitevera kuputika kwehondo pakati peIsrael neHamas iyo yakatanga musi waGumiguru 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau kuchamhembe kweAfrica reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA raburitsa gwaro nhasi richikurudzira hurumende kuti igamuchire chisungo cheUnited Nations chinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau. Mukuru weMISA Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vati chisungo ichi chakakosha zvikuru mukuchengetedza kodzero dzevatori venhau munyika.
Norangaridza hurumende kuti inge ichitora madhano matano ekuti inge ichiunza muono weUnited Nations kana kuti chiga chayo cheUN Action Plan on Safety and Security of Journalists kuti inge ichinge ari mitemo munyika yekwedu kuti munhu anenge aonekwa achimushungurudza kana kumbunyikidza vatapi venhau akwanise kunge achibatwa nemutemo.
Mukuru wesangano reMedia Center vaErnest Mudzengi vatiwo Zimbabwe inofanirwa kudzika mitemo inochengetedza vatori venhau uye kusimudzira mararamiro avo kuti vaite mabasa avo vakasununguka.
Mende ngaiite kuti mutemo wakaita seweMedia Professional Bill ukurumidze kuvapo, asi kuvapo kwawo ngakuve kunobva pakubvumirana.
Mutori wenhau wechidzimai Ruvimbo Nyikadzino anotiwo zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richipa mikana kuvatori venhau kuti vazivewo kodzero dzavo. Nyanzvi munyaya dzezvekutorwa kwenhau vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha nekuti rinoita kuti kodzero dzevatori venhau dzichengetedzwe.
Zuva iri rakakosha pakuti ndomusi watinotarisa kuti kodzero dzevatori venhau dziri kuchengetedzwa zvakaita sei. Izwa rakakoshera vatori venhau.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mumashoko avo kuvatori venhau panguva pfupi yapfuura, mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gandari vakati hurumende yakazvipira kushanda nevatori venhau pamwe nekuchengetedza kodzero dzavo. Muzinda weAmerica muZimbabwe watura mashoko uchikurudzira hurumende dzose kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Zuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists rakadzikwa neUnited Nations mushure nemusangano weUN General Assembly wakaitwa mugore ra2013. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasimon Ndlovu.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvichine tarisiro yekuti sangano reSADC ringagadzirisa gakava riri muZimbabwe rakasimudzwa zvichitevera sarudzo dzinonzi hadzina kufambisa zvakanaka, ukuwo vamwe vachiti hapachina chekutarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongura zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology Professor Riki Mukonza pamwe chete nenhengo yeZANU PF vaJonzi Musara. Ngatitangei kunzwa kubva kuna Professor Mukonza.
Hongu akatemera chokwadi, ndinoona vana veZimbabwe vakawanda kunyange nevamwe vatungamiri kunyanyanya vebato rinopikisa vachiratidza kuti vane chivimbo chakakura chekuti SADC pada pane zvaichaita. Vanopikisa veTCCC vakatembenga vakanyora kuti vari kutarisira kuti SADC iti sarudzo dzidzokororwe patsva, African Union ichiongorora Zeki Yombonzi imire padivi nekuti vaiti ya Zeki haina kuita basa zvakanaka. Asi ini mazira ndinoita mafambisirwo anoitwa zvematongerwo epasi atingati international relations. Masangano akaita seSADC, AU nemamwe masangano anoita zvazve mafambisirwo anoitwa izvino munyika dzakawanda. Havana simba rekuti vanganzi vangapindire mune zviri kuitika mukati menyika. Vobva vataura kuti izvi ngazvifambiswe nenzira iyi. Zvavanogona kuita kungokurudzira kunonga kuti apa hapana kuitwa zvakanaka, apa paitwa zvakanaka, kwete kuti vangabva vapindira vobva vati ngazvitangiswe. Kana vachitodaro zvinenge zvichienderana nekutenderana nevari mukati menyika iyoyo, ingava bato riri kutonga nemapata anopikisa.
Vamusara, munoti
no bvumirana nezvataurwa naprofesa Mukonza kureva kuti vanotarisira kuti SADC ingapindira, kunyanya vanotarisira kuti SADC ingabvisa president vamunangagwa ichiita vachamisa manyautsamukanwa eharahwa kurota zvayo ichiyamwa, kana kuti patingati kupedza nguva kupeya zvomeriva. Nekuti zvatinoziva ndezvekuti SADC haigadzi mapuresidendi kana kuti haibvisi mapuresidendi. Chaingangoi kukurudzira kuti tanzwa kuti kune vamwe vemunyika menyu vasiri kufara, tinokurudzirai kuti mutaurira nemunzwisisani. Asi pazava pane zvekuti hapana chikonzero chekuti SADC itombokurudzira kuti taurirani, nekuti SADC yepache zvayo yakatotaura kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka uye muenzaniso kune nyika dzose dzemusadic, kureva kuti nyika dzese dzemusadic dzaakutonzi tevedzerai maitirwo esarudzo yetu akaitwa muzimbabwe ane runyararo akarongeka. Ndo zvakataurwa nesadic ikatokorokotedzwa munangagwa zvakare.
Profesa Mukonza, iyo tarisiro iyoyi nevana vezimbabwe yakambobvira papi?
Tarisiro iyi yakabva mune zvakabuda kune vakauya kuzoongorora sarudzo vakamirira SADC. Havasiro vega, kunyange vakanga vakamirira AU nevakanga vakamirira mamasangano akaita sana EU necommonwealth, pane zvakawanda zvavakabudisa kuti zvakanga zvisingaratidze kuti sarudzo dzezimbabwe dzakafamba zvakanaka. Saka izvozvo ndo zvakaita kuti vana vezimbabwe vave netarisiro vachiti aiwa SADC izvi zvinhu zvayakati hazvina kunyatsofamba zvakanaka. Zvinoreva kuti SADC ine zvaichagona kuzoita. Asi tikatarisa gwaro rakabuditswa neivo vakauya kuzoongorora nezvaakutaurwa nasachigaro weSADC, tiri kuona kuti pane mukaha mukuru.
Vamusara, kukorokotedza kwava Joao Lorenzo hakusi kwakungoti here sasachigaro vaikwanisa kukorokotedza asi havangashandure zvakaburitswa mugwaro rakaburitswa nevakaongorora sarudzo muzimbabwe?
Zvino vaLorenzo vakangogumira kukorokotedza president vamunangagwa, taitaura chaizvozvo. Asi vakazoenderera mberi vachiti izvo maitiro akaita sarudzo kuzimbabwe akanaka zvekuti muenzaniso kune dzimwe nyika dzemusadic nedzimwewo dziri kunze kwesadic. Saka hatingarerutsi mashoko president weAngola arize iye sachigaro weSADC, nokuti uyu akauya kuzotumwa uyu ari pasi chaipo pemukuru weSADC nemapuresidendi emusadic ose. Saka shoko rake haringapfuuri remukuru weSADC.
Profesa Mukonza, munoti nenyaya yekuti zviri kutaurwa negwaro zvaakusiyana nezvakataurwa nasachigaro weSADC?
Izvozvo hazvibuditsi chimiro chakanaka kuSADC pachayo, nokuda kwekuti mubvunzo unoti saka sachigaro mashoko ake anobvepi? Nekuti tarisiro yedu ndeyekuti zvinotaurwa nasachigaro zvinofanira kunge zvichibva mune zvaongororwa. Handiti ava vakatumwa vakatumwa neSADC, havana kuzvituma vega. Saka rakanga riri ziso reSADC.
Musara, tipete hedu chirongwa. Nyaya iyi yakazokurukurwa kuSADC nemugovera kuAngola, munenge maakuonawo sei chimiro cheSADC?
Hapana zvingatishamisa zvedu, nekuti pese panoungana vanhu panogona munhu oti vanhu havasungi muromo ka. Saka kana munhu akagara pachigaro chaari akati nyaya yekuzimbabwe vatiteta sei, umwe akapindura hazvishamisi. Asi chakakosha ndezvekuti chii chichabudai mukutaura ikoko?
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muna Taboka Ncube.
Soko izika trenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiyenzile indaba yethu zafaka amaphephethe ekhotini. Sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyile.
Umthethwandaba waphezulu oye High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezele libandla le Citizens Coalition for Change CCC elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela eParliament.
Thina njengaba lungisi we Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni owe Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathinjiwe lababotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu owe High Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le Citizens Coalition for Change CCC elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalela eParliamente ngozithi usaphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelele we CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ePhalamende. Bathi njalo usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda lomongameli weSenate uNkosikazi Mapho Chinomona kumele bakhishwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikenzanga ukusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igweta le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-report. Sesiyenzile indaba yethu zafaka amaphephethe ekhotini. Sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyile. Themba silalo kodwa ngeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sokusele emandleni ekhot ukuthi isitshele ukuthi what would be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi ngalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Lalilizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunonophezu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-secretary general we-CCC. Njalo kulenye into ukuthi kunabantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ingekho efoni. So i-CCC ihamba noChabangu bavumelana.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le High Court.
Sokwethile yabona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le High Court lidecide ukukhipha ke i-judgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le High Court lizathi ke A or B. Ngokunye kodwa ukuqatile ukuthi impe ifake mhlaka 7 ngenxa yokubana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza kwe-by-election esithi thina ofala yenzani ngoba i-TPC ekhokelwa ngoba kune-election chairman ayilamuntu yambikola edale ephalamende.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle oro ne-TPC bazawina le case. But i-case leyi izaya kuma-elections. Because maku ikuthi yaplanwa i-ZANU-PF, yaplanwa nguChabangu, oro yathengwa namanye amabandla e-political. Which means le nto izabuyela kuma-by-election.
UMahluli Mnamato Mtebetsi oya e-court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudinda lo mongameli wedale le-Senate uNkosikazi Mabel Chinomona kudaba lwabo lolu kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alithumi lane 14 labesenethi abayithoba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozacitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababe kwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi okulungisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-director amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amakampani amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Ndisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibita sihle sakwanisa ukuzuza i-second position silver award.
UDosman Mangisi omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka yena ubabaza ngezinga lemitshina ebukiswa e-Mine Entra lonyaka.
nyaka
I 2023 imali entra iwe lesikhathi esirayithi ukuthi kuzicalisana lokhu calisa kwezulu so kubuya kwezulu so i-program le irayithi vele icakathekile phambi kwama-miners
umbukiso owe-mine entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye namacebo okusebenza okungela ngozi umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owe-mine entra owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lo nyaka e-mine entra 2023 abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni kusasa abe-mine entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadzore ilunga ledale lePhalamende oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla leCitizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakaNgadzore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kule South Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadala yileli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba sikhuluma kanje. Iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadzore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhululwa kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana ziphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphatha mhlawumbe indlela empi impi emele ilungi ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangamacala phakathi. Ngakho ngisenze sisi esikhulula abantu bamanye amazwe ukubanalabo banele ukuthi kubuyela emazweni akibo.
Sibona umongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokhu kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungeminye imizamo yokuzama ukukhulumisana umlotha. Ukukhulumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sekukhangeleni okumisa impi, ngathi kusesemasinyane ngoba injongo yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana yokubanzelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyiso esiyimbangela yempi leyo, akula ndlela okungakhulumisana ngayo umlotha ngaphandle kokubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela okuyikubana abephalestini babona abe-Israyeli bebaningenza bebathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngake ngathi ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi i-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu, kunzima ukubana i-Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza bezingane eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi xa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana i-Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe idiliza lezo ndawo, idinga bona laba abantu. Ngoba kunzima ukulika umuntu ongali ngendlela ezayelekile conventional warfare odlala esingathi igerilla charging okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende awe-Congress ukuthi avumelane kwisinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelitshumi lane, 14.3 billion, okumele ichutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli welizwe kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwaye ngumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti-ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba eseHaburon kweleBotswana.
Imbiko yabezimbabwe ababhubhayo behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingela mali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. Abezimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngesikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa bezimbabwe ngesikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers uMnumzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kwele Botswana ungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyokuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwa eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani, sidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nxa kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHabron uMnumzana Mluleki Bhebhe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhe wathona ngompandula kodwa lokhe egcinwe emotsha.
Silo hlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokho sihamba sincedisa abantu. So siripotele umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptember isidumbu sisakeleke sisemosha. So sizama ukuncedisa manje sishethela imali.
UMnumzana Levi Moyo okwavelelwa yisehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcine emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Lapha ngohlupho ngishonele umalumami usenesikhathi elana ishonele eBotswana. So esesicela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebekwa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange-6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengala maphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yala maphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engela maphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Henry Mkonweshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe batholwe okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengela maphepha.
But you may realize that a number of the others, their number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you're undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungela maphepha awusela lungilo.
UMkhono weShuro uthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwanga bomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngokubamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Isikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe limanane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku olugqakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entatheli zindaba ole-International Day to end impunity for crimes against journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe ekudala umumo wokuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ezeUnited Nations Action Plan on Security, on Safety and Security of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe eye-Media Institute of Southern Africa, MISA, Zimbabwe, bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abe-ofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku vesithi labo abazimisele ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli izindaba. Okwamanje wothi size abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7 ngitshona njani? Hayi, wona kugeni ungakhona ukusitshaya ngomqondo. President uzokuchallenge njani khona kwikwa kufuna anti ngabe zani liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la efuna ukuthi vele ikhipha abantu kuzafaka abantu bakhe ayenza imithetho yakhe ayifunayo. Kona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu abathi banjani njani. Kona isilimi siyelele kugcina.
Ndingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona yikuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokhu abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uthabanga. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotshela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabango labo uNesidube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi i-opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kuningi lidiliza ama-opposition party. Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyango ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyango ikhale landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azoba lethela ushintsho emathebelelendi.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama Siphatha udaba lokuqala okwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-TCCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo umnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-TCCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lephalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo udaba kaNcube.
Ulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.